utamu nekuda kwa kwevana noda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zvecovid-19 nevarikunzi makesi kuzvikoro zvose nyika yose kubva musi wazvafungwa musi wa30 August 2021 kubvira musi wa23 September 2021 kwawanwa kuine 1281 vana kwozaita 131 nematicha avo vakatesta positive kucovid-19 nyika yose asizve uwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri kuitwa mounted neministry vachibatana pamwe chete nebasi reprimary nesecondary education ivo vari kushandisa yatingati joint operational plan for the coordinated prevention and management of covid-19 pandemic kuzvikoro zvose munyika ino.
Saka iwo macases kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadi vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemacases esewayaya macase atingati ari mild, asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana watakarasikirwa naye pane zvose zvakarekodwa izvi. Naizvozvo ministry inongoshuvire kuti izivise vateereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingachatasiki zvikoro nenharaunda yakatenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende iri kuincreasa, yatingati increase covid-19 testing of all the suspected cases on site. Vozoita zveisolation nemanagement of all cases and the affected schools. Vokwanandaina all the learners that have been exposed to their schools. Voita yatingati restriction of movement, kupinda nekubuda kweatingati affected learning institute kana zvikoro kusvika pa16 matesti iwayo. Zvichireva izvo kuti izveni vabereki havasi kubvumidzwa vashanyire vana. And the vaccination of eligible population within the schools is a surrounding committee zvokuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yecovid-19. Asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakanwa zvavanwa zviine macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa neWHO kuti vaite.